Azingitambudziko vaitika apa nderekuti sekuparura kwakakaitwa kumaanda riponisi nagavhena wecentral bank zvaiita sekunge zigi yacho uya Friday vakatotengesa instrument yacho vakabudisa mari yavanayo saka maketi yange yaakutarisira kuti vakutowana mari tanga kwedhis week itatanga iyi saka panonge parikubuda nyaya dzekuti havana kunge vakarongeka zvakanaka rekuti vaakutiudza kuti tinozoona kupera kwemwedzi saka izvozvo zvinotokanganisa maonero evanhu yaitingati confidence kana muntu vaatoona kuti kuvinga vanhu vanga vasina kurongeka
saka kuti dhora iri rinyatsotambirwe nevanhu panenge pachida kuitwa sei chaizvo muzvinafundo
kuti dhora ritambirwe iri nevanhu chokwadi chakuti aada kuvaka nyika chai chaizvo muridzi waro unofanira kuritambira first isu totatambira muridzi wemari iyi hurumende yezimbabwe hazvigoni kuti isusu vanhu onje vari kunze tide kutamba nezigi ivo varidzi vari vasingaridi ndikureva kuti chii tichienda kumapasipoti uko kunotenga pasipoti tinofanira kushandisa zigi kwete maus ndakaona hurumende mwedzi wapera vakabudisa gwaro ravairatidza kuti death certificate for the us death certificate i10 US chitupa i10 US citizenship imari yakati vakatotara kuti hakuna imwe mari inodiwa kana zimudhora kana yakuchinja neretra us ihurumende ichi pasipoti iri kuma$300 US havatomboritinzi zimudhora saka toende kumagaraji ehurumende ana petrol sedana haatombodi kuona chinonzi zimudhora right toenda kujute utenga moto yako ius saka vakasadaro manje ticharuramba zigiwo sokupedzisira ndechekuti ini ndinofanira kufamba wapinda mubhenki kunotenga foreign currency ndeishandisa zigi yangu nekuti tinonga tichakapfekwa nemweya welake of trust and confidence saka mwedzi mishoma inotanga 4 or 5 months hurumende ngaibvumira vanhu vapinde mubhenki kuti kana ida kuchinja foreign currency opinda mubhenki osvika onobuda nemaus ubva mubhenki nerete yakanaka black market inofa but governor central bank yakatitaura kuti haukwanisi kupinda mubhenki unochinja foreign currency then kana zvakadaro ka black market yatopfumiswa.